600 UTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 5 Gumiguru October 2021 makajerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Inochenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Amai Grace Mugabe vaenda kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa mutongo wekuti murume wavo afukunyurwe. ZANU PF inoyambira vatsigiri vayo muMashonaland West pamusoro pevanhu vainoti ndeve G40. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reWorld Teachers Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe, amai Grace Mugabe nezuro vakakwira kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa mutongo wekuti murume wavo afukunyurwe anovigwa kumarinda eHeroes Acre muHarare. VaMugabe vakaradzikwa kumusha kwavo kwaZvimba muna Gunyanya 2019. Asi mamwe madzishe emunharaunda mavo akati vanofanira kunovigwa kuHeroes Acre. Vana vavaMugabe vakapikisa mutongo uyu asi dare raMagistrate rakati havaifanira kuita izvi nekuti handivo vakaendeswa kumatare. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata gweta vachidzidzisa mutemo paUniversity of Kent kuBritain vaAlex Magaisa.
Nyaya iyi inokatyamadza nekuti unoshaya kuti chavari kuramba vonetera mushakabvu uyu chii. Zvinokonzera vanhu kuti vatange kufunga kuti pamwe pane zvimwe zvinhu zvavanoda kuita zvisina kunyatsoita tsarukano. Saka zvinonetsa tisingazive kuti ivo amai Mugabe vachakwanisa kubudirira here kudare kwavaenda uko. Kunogona kuve kunogona kunetsa nekuti dare rinogona kuti manonoka kuuya mungadai makauya kare. Asi chinonyanya kushamisa ndechekuti dare rekuMagistrate Court rakataura hero kuti vana vaMugabe havana kodzero yekuti vamire panyaya yababa vavo. Asi zvinoshamisa kana kuti munhu akauya nenyaya iyi atoriwo mutorwawo zvake asinei nana vaMugabe, haisi hama yaMugabe, haasi mwana vaMugabe. Zvino matare anogoti vana vaMugabe havana kodzero yekumira panyaya yababa vavo. Asi mutorwa onzi nyaya yake ngaisimudzwe, hazvina kumira mushe.
Asi tichitarisa mutemo wenyika vangaamanikidza here mhuri yavaMugabe kuti vanovigwa kumarinda eHeroes Acre?
Zvinenge zvangu zvechisimba zvekushandisa chisimba. Handioni kuti vane kodzero yekudaro. Vanhu vazhinji chaizvo vakanzi National Hero, asi mhuri dzavo dzakati aiwa isi tinoda kuti munhu wedadi anovigwa kumusha. Vakawanda chaizvo vana Oliver Mutukudzi ndofunga nevamwewo vakatiwo vakanovigwawo kumisha yavo. Saka hapana chinhu chakamboipa chakaitwa nemhuri yekwana vaMugabe kuti vakati vanoda kuti baba vavo vanovigwa kumusha kwavo kwaZvimba. Ava vane vatoda kuvasimbirira kuti vavigwe paHeroes Acre kwangowo kushandisa ako chisimba chisina kana nematuresi.
Asika pari kuita hongu muri gweta dzimwe nyaya dziri kutaurwawo nemamadzishe kuti aiwa panga patocherwa rimwe guva nekudaro pachivanhu hazviite kuti rivharwe iko kumarinda eHeroes Acre.
Aiwa rangara cherwo nechisimba chinenge chida kushandiswa handisingaziya hangu asi vakabvuma vakati ngavaenda vanovigwa kumushoko vakanovigwa saka zvangu kwangu kukunetsawo handisingaziye kuti chavarinoya kuzviitira chii kuti pane zvimwe here zvavanofungidzira zvinogona kuve zvichipa simba kuti vamugave vaende kunovigwa ikoko kana kuti vafukunyurwe nekuti handione zvine musoro kuti moda kufukunyura munhu akavigwa pato nemakore maviri iko zvinezvi moda kuti anzitomuendesa kwakati mhuri yacho kaidi iye mushakabvu wacho zvinotaura kuti akanzi akati haadi saka ni hakwangu kungonetsawo hako handione kuti pane nyaya iyi yakanyanya kusimba iri papo
tisingava mhuri yedu matare Dr. Magaisa pane matambudziko ei vanhu vakapedzisira vakuona kunge matare enyika aakupindira munyaya dzezvematongerwo enyika paanenge achipa mitongo apa
aiwa kazvinonetsa nekuti tagara tichitaura kwenguva yakareba kuti matare edzimhosva anofanira kungotonga mhosva vari independent vasina vanhu vanenge vachivataurira zvokuita vasingaudzirwe saka kana pakaonekwa kunzi panenge pakushandiswa maoko asiri ematare maoko ari kubva kupolitics zvinonetsa nekuti zvinosoresa matare acho
gweta vachidzidzisa mutemo pauniversity of kent kubritain vaalex magaisa vange vari parunhare kubritain nablessing zulu westudio 7 nhengo yepolitbro yezanupf mudunhu remashonaland west vaziyambi ziyambi vakayambira nhengo dzavo pamusangano weprovincial coordinating committee marimwe zuro muchinoi kuti vangwarire kupa zvigaro kunhengo dzechikwata cheg40 nunurai jena anotipa nyaya iyi
nhengo yepolitbiro yezanupf mudunhu remashonaland west vaziyambe ziyambe vakayambira nhengo dzavo pamusangano weprovincial coordinating committee kana kuti pcc nezuro muchinhoi kuti vangwarire kupa zvigaro nhengo dzechikwata cheg40 vaziyambe vanoti bato ravo rine umbo hwekuti nhengo dzeg40 dziri mumatunhu ose uye dziri kushandisa mari kupinda pazvigaro nedonzvo rekuzobvisa mutungamiri webato uye vari mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa pachigaro
ndazwa kunzi mari iri kutenderera I have been following what has been happening and we received a report the majority of g40 people decided to stay in ZANU-PF and fund mimi mulipana apa so that vanhu vavo vamwe vangavaya domes vatore maposition and then they challenge the president so we want genuine cadres veZANU-PF to be on the lookout for those fake people
vaziyambe vakayambirawo nhengo dzavo kuti dzitevedzere gwara remusangano vachiti vasashandise madandemutande kutukana nekufumurana zvinenge zvichiitika mubato mumashoko anofungidzirwa kuti ainge akananga kune gurukota rezvematunhu uye mumwe wevamwe vari kuda kukwikwidza chigaro chasachigaro mudunhu remashonaland west amai mary muliswa chikoka avo vakanga vasiri pamusangano uyu vaziyambe vakati dzimwe nhengo dzavo dziri kutaurira hama dzavo mashoko akaipa ekutaura kune vavari kufungidzira kuti vari kuda kuvakwikwidza
bikozi vamwe vava kutozviona panyika nheno kuti vane mapowers anobva kupi havachatedzere gwara remusangano zviri zvemubameni but you find kuti others vanozvitora vonopa hama dzavo dziri kuremawo mapato ndo vava kutokomenda as if they are members of ZANU-PF
sachigaro weplatform for youth development vaclarisa madhuku vanoti nyaya yemakakatarwa mubato rezanupf yakabva kare uye haiperi
kune veruzhinji vagara vachiziva mashambiri anoita zanupf kubvira vasanga kutonga vanoziva kuti vanonyatsobudirira kana mukati mavo muine makakatanwa muine mapisapisa asere zanupf haritokwanisi kunyatsorarama kana risina vari kunetsana ndofunga mukada kuziri kubvira makare uko taibudisana vamunangagwa namai mujuru angangori mafactions iwayo pasure napo taingoziva zvenguva yavana zvobhoya pane nyaya dzaibuda dzizine zvekumasvingo pari kunetsana pazobuda mubato vatekere tichioenda mberi zvakadaro saka makakatano muzanupf igaro ziva
Hatina kukwanisa kubata mai mulisi wa chikoka asalamu wa kuru mubato vano chipaita roparakaipa pakatipawa na maziambe. Mubato iri maita makakatanu wano chikisa alikukonzela mirishunga ni kuru ila shigaru. Ndaka mira Studio 7 Muchinoi njini Nunura Ijena.
Nasi Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva revarairidzi pasi rose reWorld Teachers Day. Apo varairidzi munyika vari kuchema kuti havasi kubatwa zvakanaka nehurumende zvikuru panyaya dzemihoro. Zuva reWorld Teachers Day rinocherechedzwa musi wa 5 Gumiguru gore roga roga. Dingindira regore rino rinoti varairidzi pamongo wekumutsidzira kwedzidzo kana kuti teachers at the heart of education recovery. Mutungamiri werimwe remasangano evarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavashira zvoo vanoti zvinosiririsa kuti varairidzi muZimbabwe vari kucherechedza zuva iri varairidzi vakaremerwa nemihoro iri pasi uye kodzero dzavo dzichimbunyikidzwa zvikuru munguva ino yedenda recovid-19. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro kuti tinzwe kubva kubazi ravo pazuva revarairidzi iri. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 na Dr. Joe panyaya iyi.
Zvamungati zvinofanira kuitwa zvamuri kutaura Dr. Joe. Dziwo zvizvi zvavanosungirwa kuita munyaya dzedzidzo takananganawo nezuva irori. Varairidzi munonzi hamuna kubatana kana yasvika nguva yekuti munge muchitaurawo nezvi rimwe chete ingadzi nevamwe ndo left down yenyu zvii zvamungataura.
Hakuna chitoro chemuno kupiti zip kana uku zinta kana uku harutuz kana kumwechete suje seno zimu muna uti tione lima onero pamwechete wezi tino kutila wa idu wa mshikono wa tino tunga mirira kuchivatole osha uwa chito tinyangu zila
Mutungamiri we Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, Vari Parunare Kumashingo na Jonga Kandemiri we Studio 7. Tombo Tarisa Jirimu Mapepa Nau Anasi. Newsday rinoti bazi re South Africa rinoona nezveutano rinonzi rava kuramba kupinza mabasa vanamukoti vekuZimbabwe richiti Zimbabwe haisisina vashandi mune zveutano vakakwana nekuti vanhu vazhinji vari kubuda munyika iyi. Mu Newsday makare Zimbabwe Republic Police inoyambira kuti icharanga mapurisa vari kunyora pa social media vachigununa pamusoro pekushomeka kwemihoro yavari kupiwa. Kuroneko rinoti zvichitevera chikumbiro chemutungamiri weRwanda vaPaul Kagame, hurumende yeZimbabwe yatanga hurongwa neRwanda rwokuendesa varairidzi vemuZimbabwe kunoshanda kuRwanda. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndoda kutenda zvikuru nebasa guru ramunoita muchitibatsira kuexposure Zanfifa mabasa aya ainoita nekunzwa kwamunoita vanhu vakaita sanda gakadyawo nana mugwadi vanoshingaira kutaura pastudio 7 vachipokata vari kushamisira kuti masanctions akauya neMDC Alliance. MDC Alliance yakafangwa 1999 tine 41 years to independence. Tine maschools kumba Darwin vana vari kufunda pasi permit izvozvo. Tine maschools kubingo vana vari kudzidza vari pasi permit. But nhasi uno after 41 years votodzidza kuti MDC Alliance ndaikanza masanction varume. Zimbabwe yese vana vadiki ine vanhu vakafunda kupfuura imimi vanofunga kupfuura imimi. Rambai muchidaro zvenyu totenda kuti muri kutigonera sereki muchizvi exposa kusvika ipapo. Kana ipapo mukushamisira muchiti hei chamisa hana zvaanoita. It's not about chamisa, it's about Zimbabweans. Zimbabwe yese vana vadiki. Zimbabwe ine vanhu vakafunda vari kuziva zvavari kuita. Zvamunofunga ndozvatinofunga isusu. Haungafungiri Zimbabwe yese kuti hanzi masanction akaenda MDC Alliance. Varume zvamukutaura izvi zvaiteerwa kudhara. Not nowadays. Not nowadays. Itai zvenyu tosaka nacheti.
Makadini zvenyu vateereri veStudio 7 kusanganisira navashamarari vacho ezita ndoitwa Renius Zvarevashe kana kuti Vanguard Don. Nyaya yangu ndeyekuti munyika medu mashata vanhu vese ngatisomuke tindorejista kuvhota. Because tikazvitarisisa even kuungana chaiko chaiko pamadare emumusha kunonzi vana vekwamaiguru ndo vanobvumirwa kuungana nekuti ndokune vakomana vakuru vane simba. Isusu vekwamainini hatitendedzwi kana kuungana kunonzi kune COVID tinosungwa. Asi vekwamaiguru kana vakaungana vari kuda kuita matare avo vachigadzana pazvigaro pazvigaro havana kana unovasunga nekuti ndivo vekwamaiguru. Saka ndikuda kuti isusu sezvo tese tine kodzero kuwana chokuita mumusha medu tinofanira kuwana mukana wakainzana kahande tese tinorejista tivhote.
Tonembedzi uyu vetonembedzi anoti hapana asingazvioni zvematongerwo enyika zvemamumwe maopposition pati ana Douglas Edo nemamwe mapati ari kuvambwa kuti ari pamwe nezanupf. Hapana munhu asingazvioni, zvinhu zviri pachena, zvinhu zviri pachena. Aiye Mwariwo hake, Mwariwo wacho unonzi ariko vakomana. Angatadzawo here kubudisa vana veIsraeri? Inga vana veIsraeri akavabudisa vana. Nyika yeEjipita iya, nyika yeRwanda iya, zvinhu zvakafanana nezvetiri. Tiri muEjipita chii? Tichabudiswawo riini? Tichabudiswa riini muEjipita? Zvinhu zvakaoma kudai. Makereke mawandira akaita kudai, maprofita ariko achiunganidza vanhu mamiriyoni nemamiriyoni Vachitaura nezvaMwari, vachiti tinotaura naMwari. Hamuprofitira mangwana nei, hamutauri nezvenyika yenyu sei, tikachiwira mumadhaka muchiona. Hatiregei kutamba neshoko raMwari, nyika iri kuenda pakaoma ine kuda kwemunhu mupenyu zvake. Munhu mupenyu takatarisa tichiona. Ngatiregei kudaro, Mwari ngaaite nyasha. Ndatenda vanhu.
Dambudziko randiri kuona vanhu ine kusiri 7 kuti munoita kusarudza mashoko ekuti hatinoburitsa hatinoburitsa. Ndinongonzwa hangu vachitsukirira vanhu vezimbabwe vari diaspora. Hey, Zimbabwe kune nhamo. Vakambouya kuzimbabwe here vari kuti kune nhamo? Vari kungoziva kuti kuzimbabwe kwabudirira, kwaane zvakawanda zviri kuitika, kwaane zvizhinji. Ende ndikada kundi kutaurirai vakomana, ini ndikutaura mese muri kudiaspora munoita tsika yekuti kana muchitanzi isisu heta zoti tichazoti aiwa ndida kukutaurirai Zimbabwe haisisirei yamaifunga. Ende musaite tsika yekuti munotiza misha munoenda kudiaspora uko munotanga kutukirira munoende kambotanga kutukirira nyika yenyu, ini ndinopokana naizvozvo. Ndida kuti ndikutaurirai panapa kuti Zimbabwe kuno kwatiri kumusha kunoko. Izvezvi mukasvika kumusha hakuna musha usina motika. Hakuna musha usina magetsi, masoradha azara. Hakuna nzara kuno, takarima zvokuti sori chingwa tiri kudya. Takarima mawiti, takarima sirabhinzi, takarima zvibagwe, takarima mambaira, mbatatisi. Hamene muri kuona nhamo muri ikoko. Iwe kana wakanyepera mhuri dzako kuti inini ndiri kushanda kudhaisikora usingatumire mhuri dzako mari ndivataura kuti hanzu chachidya. I'm sorry for you friends. Ndati ndikutaurire ini ndiri muzimbabwe ndinogara kuno ndiri kuhurungwe. Ndikukuudzai kuti very sorry. Musaite zvenyu mukutaura zvamuri kutaura izvi.
Mamuka sei, mamuka sei, mamuka sei kumhuri yeZimbabwe. Vana vese veshanduko, mamuka sei. Aiwa, izvo ndoda kuti kuna vachamisa madimikira enyu ese aya amaireva aya akuda kuchizoshanda manje. Because apoto yaya zokwata ende yakwata. Upenyu hwezanupiefu hwaenda. Zvamaireva zviya muita kuti rima rinotsura chiedza. Zveshuwa idi zvaakuoneka. Ani zvake uchada kuzwa nekuti zanupiefu hakusisina. Masoja acho ari kutambira pinatsi. Mapurisa mapinatsi. Maticha madhokuta vese angori mapinatsi. Ivo vachirya vari vaivi. Aiwa, apa hapana chekutaurapo. Tichenjerera chete vashamisa sekutaura kwenyu kuti mugone kuwanikwa pabhaloti. Mukangowanikwa pabhaloti kupinda. Kupinda muchifamba. Aiwa, ngaapinde mukomana. Ngaapinde zvake. Aiwa, pinda mukomana. Aiwa, poto yaya yakwata. Yakwata zvekuti hamatyisa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari pakati pemakakatanwa nenhengo dzebato ravo reDemocratic Party, ukuwo vachinetsana nebato rinopikisa reRepublican Party pamusoro pezvokuita kuti America isatadza kubhadhara zvikwereti zvayo izvo zvisati zvamboitika. VaBiden vanoti havagoni kureva kuti chibvumirano chekukwidza mari ingakweretwa neAmerica kuti ibhadhare zvikwereti zvayo kungaitwa here mumavhiki maviri asara kuti chinyoreranwe. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo masocha vaudza Studio 7 kuti kana pakasaitwa chibvumirano pamusoro pekuwedzera mari inogona kukweretwa nehurumende yeAmerica, dhora reAmerica richadzika muhuremu. Izvo vanoti zvichavhiringa nyika zhinji pasi pose kusanganisa Zimbabwe. Muhurukuro yataita navo tatanga nekuvabvunza kuti chii chinombonzi debt ceiling iri kukonzera makakatanwa aya.
Debt ceiling imari yokukwereta payasvika nokuti hurumende yeAmerica inenge ine pokuti mari dzatiri kukwereta idzi tofano kuleta kuti tifike pa Maria Cat. So muamerika wiki zune yanga yari pa 28.6 ndofunga trillion. Yekundo patofano kuleta kana tifikuleta pa zirofa zirumende kuti urumende rambi chifambira mbiri. Saka kana Maria chikuleta Amerika kangia skype up. Vanu vada kuinda kuma paramenda havo kuchino vota kututei uwezira ni Marii tirambe chikwereta.
Chii chiri kuitika pakati pava Joe Biden neva miriri mapato ose pamsoro penya ye debt ceiling ii.
Kana makakato na makuru zikuru mapato mavira ya rinotonga rama Joe Biden rama Democrats riri kuti kunira rama Republican rakarusa rama Trump iringa chibata na chivote chiwezere mario kukwereta yoyo pamsoro pia tinayo nukuti chikwereti zanyo zatoda kubatara ne mari iyoyo zvakaitwa muhurumende dzose dzamarepublica nedzamademocrats. Saka zviri kuita marepublica rova kuti aiwa inemi ndii muri kutonga votai moga kuwedzera chikwereti ichocho vabiden nepati yavo iti aiwa zvikwereti izvi ndezvedu tose ngativhote tose nokuti vanoziva kuti Joe Biden madhemocrats vakavhota voga kuwedzera chikwereti ichi vanozoitira voenda kumaelection vonzi avo vakavhota voga isu tisipo. Saka marepublican ari kuramba kuvhota vaJoe Biden vaiti aiwa imi kana musingadi kutibetsera kuvhota kuwedzera chikwereti ichi isu hatidi hatitiwedzeri tiri toga nokuti nyika ndeyedu tose zvekare zvikwereti zvatoda kubhadhara zvakaitwa nehurumende yenyu vurimi muchitonga.
Profesa Masocha, kana pakasave nekuwirirana pakati pavo vose chii chinoitika kuAmerica?
Zvinhu zvikuru zvinoitika kuAmerica nepasi rose noti America chete nokuti ndinoti nepasi rose nokuti dhora reAmerica rinodiwa nenyika ipi neipi zvayo kuti ikwanise kutenga zvinhu zvaisina kunze kwenyika. Saka zvinoitika zvihombe zvokuti America ikakona kukwidza chikwereti mari yezvikwereti iyoyo uremu hwedhora ravo huchadonha hwadonha huchadonhesa US dhora rose rinaani naani zvake nyangwe kusika kumusha kuzimbabwe uko zvekare muno muamerica umu mainterest mari dziya dzinochajwa pakukwerera kunenge kwaita vanhu mamogeji edzimba mainterest acho achakwira. Zvikwereti zvingava zvemota zvingava zvamastudent loan mainterest acho achakwira zvekare. Saka mitengo yezvinhu zvese zvinotengwa neus dhora mungava muamerica kana kuzimbabwe nedzimwe nyika dzose dzapasi rose mitengo yazvo inotanga kukwira nokuti uremu hweus dhora hunenge hwadzakira.
Zvino profesa, nhasi takatarisa mberi kwatiri kuenda uku, chii chatakamirira kuona pamusoro penyaya iyi?
Takamirira kuona kuti mademocrats ava Joe Biden vachakushandisa here umwe mutemo wokukwidza chikwereti ichocho wavasingadi kushandisa iki zvino nokuti zvikwere zveamerica zvinofanira kunge zvichibhadharwa mwedzi uno waoctobha usati wapera. Saka ndo zvakamirira kuona kuti vachashinga here kukwidza vomene kana kuti vachangoti aiwa chaitika chaitika isu kana musingadiwo hativhoti. Zvekare tino takamirira kuona kuti marepublican aya vachabvuma here vabiden vachatanga kufamba musangano mumatunhu akasiyana siyana aya eamerica vachitaura navavhoti kuti marepublican haasi kuda kudii haasi kuda kukwidza chikwereti kurevera marepublican haasi kuda kukwidza kuvavhota vemavhoti vokuvhota vanhu vozvavo vakangoita sesu isu tinogona kuzosumuka maitava kupindukira marepublican aya akatanatokuhwisisa kuti zvinorevei kusakwidza chikwereti ichi. Saka vabiden vane basa rokuti nyange vachitaudzana nevepati yavo navemarepublican vachasumuka hazvandofunga nechina chino ichi vachienda kunoita marari munyika yeamerica vachifamba vachinorevera marepublican kuti havasi kuda kuvhotera mari imwe yavakashandisa ivo chikwereti kuti chibhadhare.
Avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDePauw University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Amai Grace Mugabe vaenda kudare repamusoro reHigh Court vachipikisa mutongo wekuti murume wavo afukunyurwe anochengetwa paHeroes Acre. ZANU PF inoyambira vatsigiri vayo mumashonaland west pamusoro pevanhu vainoti ndeve G40. Zimbabwe inobatana nedzimwe nyika mukucherechedza zuva reWorld Teachers Day. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuzwa kare maniru anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndini Tanono Kawande, ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.